Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechitatu ndira 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi chitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine urombo kunyika yeZimbabwe, tine urombo sebato riri kutonga, tine urombo seshamwari nemakomburedzi ava SB Moyo nekushayika kwavaita vachisiya basa guru ravanga vachiita vachibatsirana nomutungamiriri wenyika vaMnangagwa.
Gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vashaya nhasi nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vari kutoreswa mhiko yekutungamira nyika. Zimbabwe inotaura pamusoro pekugadzwa kwavaJoe Biden semutungamiri mutsva weAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vashaya nhasi nechirwere cheCOVID-19. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vamoyo vanonzi vashaya mangwanana nhasi pane chimwe chipatara chemuHarare mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Kushayika kwavamoyo kwaziviswa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuburikidza negwaro ravaburitsira masangano enhau iro ranyorwa nemutauriri wavo vaGeorge Charamba, avo vakafanobata chigaro chemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende. VaMnangagwa vaburitsawo mashoko padandemutande ravo reTwitter vachiti vamoyo vanga vari gamba uye varasikirwa nemunhu wavatsanangura seshamwari yavo. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi, vati varwadziwa zvikuru sebato nekushayikwa kwavasibusiso moyo.
Tine urombo kunyika yeZimbabwe, tine urombo sebato riri kutonga, tine urombo seshamwari nemakomburedzi ava SB Moyo nekushayika kwavaita vachisiya basa guru ravanga vachiita vachibatsirana nomutungamiriri wenyika vaMnangagwa kuti nyika yedu idzoreredze ushamwari nenyika dzepasi rino nedzekumadokero, uye ichengetedze ushamwari nenyika dziri kumaviri dziri kumabvazuva dzatanga tichitamba nadzo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi Paradza vatiwo nyika yarasikirwa zvikuru nekufa kwaita vamoyo.
Taisevenza navo zvakanaka zvikuru kubvira 2018 pavakaitiwa ivo minista, ende tanga tichisevenza tichiita kuti zvinhu zvekuministri kwavo zvifambe zvakanaka, foreign policy yenyika iite zvakanaka. Isu taivabatsirawo fanika panyaya yeengagement, yeengagement yavanga vachiita iya. Isu separamendi taiendawo nokumwe rutivi tichienderera mberi, ende taisenza zvakanaka tichisenza futi kuona kuti vakamirira nyika vedu, madiplomatsi edu, maambasadors edu agara zvakanaka here kwavari ikoko kunze kwenyika.
VaMugwadi vati vamoyo avo vanozivikanwa zvikuru nekubuda kwavakaita pachivhitivhiti musi wambudzi 15 2017 vachizivisa nyika kuti masoja ainge apindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vasiye basa, vakabata basa guru munyika kusanganisira kurwisana nezvirango zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance Muzvare Gladys Slashwayo vati kunyange vasingawirirano nebato reZANU-PF rinovarangariri bato rangariri pamoyo wavamoyo, rufu ndima dzongonyedze, nokudaro vati sebato, varu kuchema nemhuri yemufi, asi muzvare hlachwayo, vati kufa kwavamoyo nechirwere cheCOVID-19, kunoburitsa pachena kuti chirwere ichi hachisarure, uye hurumende inofanira kushanda zvakasimba, kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mashoko amuzvare hlachwayo, atsinhirwa nemutauri webato ravo, vaClifford hlachwayo.
Muzvipatara medu, tinofanira kunge tine zvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti tikwanise kurwisa chirwere ichi. Vashandi vanonga varimo, vana mukoti nana chiremba vange vane zvinhu zvinovadzirirawo kuti vasabata nechirwere ichi, zvisanganisirawo nyaya yemukoro dzavo kuti dzinge dzakamirawo zvakanaka. Zvinotiyeuchidza kuti tinofanira kunge tichizvidzivirira senyika, nekuti munoona zvachiri kuita hachisi kusarudza munhu. Saka zvinoda kuti tinge takazvidzivirira tichitevedzera zvakatarwa nebazi kana kuti neboka guru rinoona nezveutano pasi rese World Health Organization.
Amoyo igurukota rehurumende rechitatu kufa nechirwere cheCOVID-19, zvichitevera kufa kwakaita vaiva gurukota rezvekurima vaParents Shiri, pamwe negurukota raiona nezvedunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba. Pari zvino vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 vave mazana masere nemakumi maviri nevashanu 825, uye uwandu uhu hunogona kukwira manheru anhasi pachaziviswa nebazi rezveutano mamiriro aita zvinhu munyika pamusoro pechirwere ichi. Vamoyo vakaberekwa pachipatara chemunene kumberengwa muna 1960, vakaita zvidzidzo zvavo zvekudyidzana kwenyika kana kuti International Relations paUniversity of Zimbabwe nekuZimbabwe Open University. Vamoyo vaiva Major General muchiuto vasati vakwidziridzwa kuve Lieutenant General pavakasiya basa muna 2017, pavakazoitwa gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Vamoyo vasiya mudzimai amai Lois Matanda Moyo, avo vanove sachigaro wekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Pasi rose rakaisa maziso aro kuno kuAmerica, uko mutungamiri mutsva wenyika iyi vaJoe Biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris vari kutoreswa mhiko paurongwa huri kuitwa hwakachengetedzwa zvakasimba nemauto anodarika zviuru makumi maviri nezvishanu, pamwe nezviuru nezviuru zvevachengetedzi verunyararo avo vakazara muguta reWashington DC. Blessing Zulu anotipanya inotevera.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States. The
office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
Will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States. The
Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ayo mashoko emutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitora mhiko semutungamiri wechimakumi mana nematanhatu kana kuti 46th president kuti vatange kutungamira nyika kwemakore mana anotevera. Asi vasati vatora mhiko, mutevedzeri wavo amai Kamala Harris vapindawo munhoroondo semutevedzeri wemutungamiri wenyika wechidzimai wekutanga, uye vari mutema vane mumwe mubereki wekuAsia. Mukuzeya nyaya yaamai Kamala Harris, tabatawo mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence muzvare Stabile Dewa.
Izvi hazvisi kungonakira America chete, but tiri kuhopawo kuti neAfrica, even Zimbabwe chaiyo, tichawanawo chidzidzo patinenge tichiencourage madzimai kutora maleadership positions, kuti tinenge tichishandisawo Kamala Harris semufananidzo yatinoti role model pachirungu yemadzimai ari kuita zvakanaka mumapositions eleadership mune zvematongerwo enyika.
Mushure mekutora mhiko, vaBiden vabva vatora mashoko kunyika vachikurudzira kubatana.
I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did.
Mm. Mutungamiri wenyika akurudzirawo vanhu kuti vabatane mukurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vanodarika zvuru mazana mana kana kuti 400,000 muAmerica.
My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vati mashoko avaBiden akakosha zvikuru.
Mashoko avaBiden ekubatana akakosha, mashoko ekuvakanyika uyezve mashoko anofanira kuti ateverwe nematano aripo ari pachena ekuita kuti muAmerica mudzokere zvakare pakuremekedza kodzero dzevanhu, pakuremekedza utongi hwejejetere, pakupedza matambudziko egweva rudzi kana kusorwa kana kumbunyikidzwa kwevanhu vatema.
Asi kekutanga makore akawanda hapana kunyatsotambidzanwa masimba sezvo vaTrump vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Munorondo yeAmerica yekugamuchidzana masimba zvakagumisira kuitwa muna 1869 nevaive mutungamiri wenyika vaAndrew Johnson kuramba kuenda panotoreswa mhiko vainge vavakunda musarudzo vaUlysses S. Grant. Kunyange hazvo vaTrump vasina kuuya pakugadzwa kwavaBiden, muteedzeri wavo vaMike Pence vanga varipo nedzimwe nhengo dzebato ravo remaRepublicans. Vamwe vaimbova vatungamiri venyika yeAmerica vanoti vaGeorge Bush, vaBill Clinton navaBarack Obama vanga varipo pakugadzwa kwavaBiden. Vasina kuuya pane vaive vatungamiri venyika ndivaJimmy Carter, avo vasiri kunzwa zvakanaka. Nekuda kwekutyira mhirizhonga kubva kuvatsigiri vavaTrump vari kuramba kutambira sarudzo, muWashington DC manga makazara mauto, mapurisa nevasori. VaTrump vasimuka mangwanani anhasi vakananga kuFlorida, uko vanenge vave kuenda kunogara. Asi vasati vasimuka vaonekana nevatsigiri vavo paAndrews Air Force Base, Maryland, vakavimbisa kuti vachadzoka. Mushure mekutora mhiko, vaBiden vari kutarisirwa kubvisa mimwe mitemo yakadzikwa navaTrump vachishandisa masimba avo semutungamiri wenyika, kusanganisira munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika, mamiriro ekunze uye kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Hurumende yeZimbabwe yabatana nhasi nemapata anopikisa mukukorokotedza vaBiden naAmai Harris nekutora mhiko kwavaita nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanoshuvira hurumende yavaBiden remangwana rakanaka uye vati Zimbabwe inoda chose kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose kusanganisira United States.
Tinovakorokotedza sokorokotedzwa kwavakaitwa nemukuru wenyika. Sehurumende tinovakorokotedza nokukunda kwavakaita musarudzo. Ndo zvatinazvo, tinovashuvira zvakanaka, tinovashuvira kuti vatungamirire nyika yavo zvakanaka, vachiitawo zvinofadzawo pasi rese, vasingavhiringidzi nokutokonya-tokonya dzimwe nyika.
VaMangwana vati kuzara kwemauto muWashington kwange kwakanangana nekuchengetedza runyararo, uye zvinhu zvakadai hazvifaniri kutsoropodzwa kana zvichiitwa nedzimwe nyika.
Chinonzi muchirungu chiya national security chakakosha zvikuru, zvokuti nyika imwe neimwe kuburikidza neAmerica chaiyo inofanira kuita zvainokwanisa kuti zvinhu zvirambe zvakagadzikana. Kana yakafunga kuti nyika zvinhu zvakuda kudengenyezeka, kuna vanhu kune nhubu dzine zvaakuronga, kune unzvori humwe hwaakurongwa neunzvori dzinobvumidzwa, dzinotarisirwa maererano nebumbe remitemo yadzo kuita zvinokodzera kuti zvinhu zvirambe zvakadzikama.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato guru rinopikisa muMDC Alliance, Muzvari Gladys Shachwayo vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kudzidza kubva kuAmerica kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo, vachiti kunyange hazvo vaTrump vakaedza kusandura zvakabuda musarudzo. Mapazi ehurumende anosanganisira paramenti hurumende nematare ezimosva akamira semusambangwena achichengetedza zvido zvevanhu kusvikira nhasi apo vaBiden vagadzwa semutungamiriri wenyika. Vati vanoshuvira vaBiden namai Harris zvakanaka, vachiti vanotarisira kuti hurumende yavo ichatora matanho ekuumbiridza utongo hwejekerere, kodzero dzevanhu, kushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekurwisana nedenda recovid-19 iro ranetsa pasi rose.
Isu tinovimba vaBiden vacharamba vakasadharira panyaya yekutsigira utongi hwejekerere uye kodzero dzevanhu pasi rese, uyewo kutora matanho akasimba kune nyanya dzakaita savamunangagwa nevamwe vavo vanotyora kodzero dzavanhu nekudzvanyirira zvizvarwa zvemunyika dzavo.
Mutauri webato reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanotambira kugadzwa kwavaBiden namai Harris, vachiti tariro yavo ndeyekuti vachava nemuono wakasiyana nehurumende dzapfuura paukama hweAmerica neZimbabwe.
Hatifunge kuti vanga vaJoe Biden vangafunge kuti masanctions ndeimwe ndiyo yoganzira yavangagone nayo kuti varatidzire zvavanofunga neZimbabwe. Vanofanira kuti vatarisire dzimwe nzira dzediplomacy dziri nani dzinopa vana veZimbabwe kuti vagone kuti vabudirire, vange vari vana vakabudirira, vange vari vana vane upenyu huri nani.
Vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati kunyange hazvo America yave nehurumende itsva hapana zvakawanda zvavangatarisira kubva kuna vaBiden, nekuti America yagara ine gwarara inotevedza pakudyidzana nedzimwe nyika.
Asi kuti mamire avo eforeign policy yavo havabvisi iyeya, havana basa kuti vasadhoma kana kuti vaisa dhongi kana kuti vaisa bere, vanongotevedzera position iyeyo kana bere iroro riripo.
Zvichakadai, Zimbabwe Women Parliamentary Caucus yakorokotedza amai Harris nekugadzwa semutevedzeri wemutungamiriri weAmerica. Mutevedzeri wasachigaro wesangano iri amai Susisi weBuddha Masara vati zvaitika muAmerica zvinopa madzimai shungu dzekutora zvigaro zveutungamiriri.
Inini danho ratorwa neAmerica kuti vatora mudzimai vakamuapoenda vakamuita soini kuti adeputize, tisingatarisi yedu nyaya dzeganda. Asi zvinoratidza kusimuka panyaya dzekurespekta nyaya dzegender equality. Zvinopa kuti madzimai onesu uyo tiite shungu, kwete kuti tingoziva kuti isusu tiri madzimai kungoshandiswa pasi pasi.
Amai Harris vaita mudzimai wekutanga weAmerica kugadzwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zvinotarisira kuti hurumende yavaBiden ichabata zvakanaka zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika iyi kana zvinoda kupinda muAmerica zvichienzaniswa nehurumende yavaDonald Trump. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reGeorgia, vaSimbarashe Chipere, vanoti vanotarisirawo kuti hurumende yavaBiden ichagadzirisa dambudziko rechirwere cheCovid-19, sezvo ivo vaBiden pachavo vakaratidza kuti vane donzvo rekugadzirisa nyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChipere, avo vanoti vanotambira nemufaro mukuru kugadzwa kwavaBiden semutungamiri weAmerica.
Kugadzwa kwavo tinotambira zvikuru tichitarisa mamiriro ezvinhu. Nyanya nechirwere cheCovid vanhu vapera muno, ndouye tichitarisa mutungamiri anga aripo anoita sekunge anga asina hanya nezvinhu zvazviitika. Zvino zvinhu zvazvakutotinetsa kuti hauziye kuti mangwana zvinhu zvine zviri papi. Tine hama, tine shamwari muno, zvazvakubatana nevanhu vakawanda, vanhu vamwe vaunoziva vakunyatsotswa kurwadza kwazvo. Saka ndofara chaizvo kuti mutungamiri munyowani anenge ane donzvo rekugadzisa chirwere kuti chiderere nekuunzawo mitemo inokwanisa kubatsirawo vamwe vanhu verudzi rwedu.
Ndotarisawo mabatirwo amungatarisira kuti achaitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muno muAmerica nezvichazouya tichienzanisa nehurumende yavaTrump, zvii zvamungataura?
Zvizvarwa zvemune dzimwe nyika zviri munomu zvatoimbisa kuti kana vaita zvinokurudzirwa nehurumende zvakafana nekufaila mataxes, kusapara mhosva, vavimbisa kuti vanokwanisa kuvapa gwara rekuti vaone macitizenship yogara muno.
Tishitariso urumende ya wa Trump yai nyanyo pomerwa mwosha kana kuti kunenerwa nyaye kuti yanga isingare mekeze zvikuru vechitema vemuno mu America. Mutsauko wamungatarisirawo kuhurumende ya wa Biden ndeupi?
Ndinoimba pachavi nemutsauko mukuru chaizvo nekuti ukatarisa vatungamiri vairava unonyatsoona kuti uyu ane chido nevanhu. Akanga aripo ndo nyaya yekutanga. Yechipiri, vanhu vemuGeorgia kunyanya-nyanya vanhu vatema ndo vakanyanya kubuda zvakanyanya vachienda kunovhota kuti Georgia ive blue, yatinoti blue kuti ive itorwe nemademokrasi. Zvinova ndizvo zvakabatsira kuti vakwanise kuwina ivo vaBiden. Saka ndinovimba vachayeuka zvese izvozvo voedza kubatsirawo vanhu
ko panyaya yekubatanidza America nokuti vakawanda vari kuti America is divided, America haichina kubatana, munoona vachibudirira here vaBiden?
Pakauma pamusana pekuti vanhu vaTrump vanhu havanei nenational facts, vanongoda munhu wavo nyange ukavataura zvakaita sei havanei nazvo. But ndirikuona ari munhu achaedza chaizvo kuti vanhu vabatani. Kuti vanhu vachazozvirisiva sei, I'm not sure, but andikuona ari munhu achaita his level best kuti aedze kutibatanidza.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vasimba rashe chipere, vachitaura vari parunhare vari muAtlanta kuGeorgia muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutauriri weMDC Alliance muzvaro Fadzai Mahere vanoti vakabatwa nechirwere cheCovid-19 mushure mekuvharirwa kwavo mujeri rekuchikurubhi kwemazuva masere. Vachinyora padande mutande ravo nhasi, muzvare Mahere vati vari kukosora uye muviri wavo uri kupisa. Vativo vanonzwa kurwadziwa zvikuru nekuti vasungwa vakawanda mumajeri havana zvekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Tungamilingomo weStudio 7 abata mutevedzeri wamuzvare Mahere vaFelix Magagela Mafa Sibanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Akabatwa coronavirus nenyaya yokuti anga akasungwa mazuva manomwe ari kumaximum prison kuchikurubhi, akasanganiswa nemhondi nevanoba nevanoita zvese zvakashata ivo zvakare vachirwara necoronavirus. Tiri kunetseka kuti ZANU-PF administration yababa Mnangagwa yapindwa nei. Munhu anotongerwa kunyora tsamba osungwa semunhu ari kuda kuita ku kana akauraya vanhu. Tine urombo kuti nhasi musikana uyu anorangidza chiedza muZimbabwe ari kurwara nenyaya yokuti akatapurirwa COVID-19 mujere maune. Saka takutofunga and confirm kuti zviri kuitika kumapolitical activists nemahuman rights defenders kungosungwa pasina mhaka, kuvasunga kundovakandira munhala yeCOVID-19 kuti vabatwe nechirwere vafe.
Pane zvamungakurudzirawo here panyaya dzekugadziriswa kwezvinhu mumajere umu?
Pane order yakaiswa neHigh Court makore akapfuura mana mashanu kuti maprisons ese ngaagadziriswe, asi hurumende dzezanu dzinoramba dzichingoti haiwa tichagadzirisa. Mune tsvina, hamuna zvimbuzi. Tiri kukumbirisa kuUnited Nations section inodila nemaprison and rehabilitation centers, nokuti maprisons emazvano haasisiri okukaurisa, akuinzi reform and rehabilitation. Lauye kuzoongorora SADC, ngaiuye kuzoongorora African Union, ngaiuye kuzoongorora. Asi tinoziva pachena kuti maAfrican governments makudo mamwe. Saka vanhu veZimbabwe, tine urombo zviri kuitika maprison. Chinokangamwa nevarotonga nhasi havazive kuti ushe mazoro. Ndiana aimboziva kuti vamugabe vachafa vachinetseka? Mugabe dai akasvika 120 years, asi nefrustration yokutorerwa power nekuu akabva afa nguva yakasati yakwana.
Avo vanga vari vaFelix Magagela Mafasbanda, mtevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, vachitaura vari parunhare, vari kuBulawayo nantungamiri Ngomo weStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi remajere nezvenyaya iyi. Uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira, nyanzvi dzezveutano dzichikurudzira hurumende kuti iite zvose zvainokwanisa mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu 52 vainge vafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana masere ne25. Vanhu mazana manomwe ne73 vasina nhoroondo yekubuda munyika vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, vakawanda vavo mazana 251 vari vagari vemuHarare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika wadarika zviuru 26 6,595 kana kuti 28,675. Vanhu vapora munyika vave zviuru 10,010 kana kuti 18,110, ukuwo zviuru zvipfumbamwe 9,740 ndivo vachiri kurwara nechirwere ichi munyika yose. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti pavanhu vane chirwere ichi 273 vari muzvipatara, vanhu 13 vari kurwara zvakanyanyisa vari muintensive care unit, 75 vachinzi vari kurwarawo zvakanyanya. Uwandu hwevafa nekurwara neCOVID-19 hunotarisirwa kukwira apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo udzaitwa nhasi. Mukuru weZimbabwe Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDhewa Mavhinga, vati kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 kunofanirwa kusunda hurumende kuti ishandise nzira dzose dzinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi.
Mende ngaisati vanhu vane nyaya dzisina nebasa rese vanenge vasungwa vonokandwa mutorongo, nekuti izvi zvinosimudza zvikuru sei kupararira kwedenda reCOVID-19.
Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vatsigirawo kuti kuvharira vanhu vane mhosva diki mumajere kana muzvitokisi zvemapurisa kunokonzerawo kupararira kwechirwere ichi. VaMadzorera vatiwo pamusoro pekumajeri vari kukurudzira veruzhinji kuti vambomira zvekunoungana kusanganisira kunamo senzira yekudzivirira COVID-19. VaMadzorera vatiwo vanhu ngavagare vakapfeka mamaski kana vari paruzhinji pamwe nekugeza maoko nguva nenguva.
Ngatimbomirai zvekuungana kumariro. Tichiri kuona vanhu vachienda vachirara kumariro vachiimba nziyo. Hamuzivi tichatora munhu wenyu chii. Enda uzivi kuti vari kuimba navo, vauri kuimba navo ava vakamira sei panyaya yeCOVID-19. Ngatiregei zvokuungana kumariro, ngatiregei zvokuungana kumapati. Ndochokutanga. Chechipiri, ngatirambei tichingoita iye atoti social distancing. Make sure kuti munhu ari pamberi pako nokushure kwako ari 2 meters away from you kuitira kuti usabatirire chirwere cheCOVID-19. Nyaya yekugeza maoko nesipo nemvura yakanyanya kukosha. Ingoti paduku paduku watogeza, every 30 minutes watogeza, nyango usina chawabata ingogeza chete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa mhinduro kubva kuJudicial Services Commission nezvenyaya yekuti vematare vaedze kumisa kuparara kweCOVID-19 kuburikidza nekusaendesa vane mhosva diki kumajeri, sezvo mibvunzo yatumirwa neStudio 7 yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Tatadzawo kubata gurukota rezvebazi rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni 56 kana kuti vanodarika 96 million vabatwa nedenda reCOVID-19 uye vanhu vanodarika mamiriyoni 2 vafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kugadzwa kwava Joe Biden semutungamiri weAmerica pamwe nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vashaya nhasi nechirwere checovid-19. Mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vatoreswa mhiko yekutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka uye mugare makapfeka mamask ekudzivirira chirwere checovid-19.